chivezo chiri mugwaro rehurumende regovernment gazette remuswambudzi 9 chinoratidza kuti mutungamiri wenyika weemarson mnangagwa vakasaina kuti mitemo yeexchange control act newemoney laundering and proceeds of crime act ivandudzwe pasi pemutemo unovapa masimba ekuvandudza mitemo kana kuti presidential powers temporary measures act. Dare reparamende rinofanirwa kuzopasisa kuvandudzwa kwemitemo iyi kuti kuvepo zvachose mukati memwedzi mitanhatu, uye vanhu vanowanikwa vachityora mitemo iyi vanogona kuiswa mujere kwemakore 10 kana kutorerwa mari yavanenge vainayo kana zvichinge zvaonekwa kuti vanenge vaiwana zvisina tsarukano. Vakawanda vakataura nestudio 7 vanoshora mutemo uyu vachiti hapana zvakanyanya zvauchabatsira pakugadzirisa matambudziko ari munyika. Mumwe mudzimai wechidiki akangozvidoma nezita rekuti Cynthia, uyo anorarama nekutenga nekutengesa mari, anoti anoziva kuti vanoita basa iri vakawanda vanoshandiswa nevamwe vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika. Asi anoti kune vamwewo vakawanda vakaita saiye vari kuwana raramo nekuita basa iri nekuzvishandira pachavo vega, achiti mutemo uyu uchakanganisa veruzhinji.
Isusu manje sinesu vamwedu tinenge takungopinda zvedu mukosi saizvozvi, but ini ndakazvimirira ndega, ndiri munhu wekutii tivakadzwayo kuti tinge takangozvirongekerawo tobva tangosevhasevha zvimari zvedu zvekuti ndiwanawo kuchengeta mhuri bcause nechipesende chishoma chandingawana ichocho ichocho vana vangu varikutobenefit kamari kangu kandakatanga nako kusipina ndokarikutodika rikutoraramisa mhuri yangu unoti zvino mabasa ari kunetsa asi ndichiwana kurarama mafindisi svika undotobhadhara renti mafizi ndikutobhadhara vana varikwanisa kuwanawo chikafu saka zviri zvokuti timire zvari kuchinja mari ndaitambomira tangoita kuti vakadzi vamboramba vachientaura kuti svika tasvika chaipo chaipo patikukuda.
Murwiri wekodzero dzevanhu variwo chipangamazano nesangano reAlameli Human Rights Network vati nei mukwewa vanoti vanhu vakawanda vane hama dziri kunze kwenyika dzinovatumira mari yekunze, uyewo vazhinji havana ruindo nemabhanga emunyika, izvo vanoti zvinogona kuita kuti vakawanda vabatwe nemitemo iyi.
Mutemo uyu ukashandiswa especially kuvatoziva kuti vane upfumi hwakawandisa husingaexplaineki. Mutemo uyu unotinetsei kana uchidhila nemainformal trader because mainformal trader by their nature of operation havana documentation, uchasunga vanhu vari innocent.
Sachigaro weboka remadzimai musangano weZimbabwe Congress of Trade Unions Amai Babra Tanyanyiwa vanoshorawo danho rehurumende vachiti uku kuita kwevashaya kutsvaga utamugate. Amai Tanyanyiwa anoti matambudziko munyika ari kunyanya kuwedzerwa nemakakatanwa mune zvematongerwo enyika pamwe nekuvepo kwemabond notes.
Tikatarisa vanhu ivavo vari kuchinja mari vazhinji vacho vakadzi, tikada kuti tiongororezve kuti sei vachichinja mari inhau yekuti vakadzi ndivo vanofesana nekuoma kwezvino. Isusu semadzimai ezvetitiyo tiri kuti mutemo uyu hatitoudi. Dambudziko riri kunetsa hakuzi kutengeswa kwemari, but chiri kunetsa ndeche legitimacy ya president. Ngakugadziriswe nyaya yelegitimacy. Chimwe chatinotaura isusu seZCTU tiri kuti ngakubviswe mabond notes. Kana mabond notes akabviswa hatizooni mwana vanogara mumastreet.
Mudzidzisi wezvebudiriro nerunyararo pane chimwe chikoro chepamusoro vadignas tewa muongorori wezveupfumi akazvimirira ega. Vade wande mwoyo weavo vanoti havaone kuvepo kwemitemo iyi kuchigadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Ndinoona sekuti kuda kudhila nemasigns and symptoms eproblem yeikonomi yezimbabwe. Tikatasa zviri kuitika ndezvekuti machenji maine vanhu vanototamburawo vanotopiwa mari nevakuru vakuru vehurumende vamira kaita ikonomi mishonga chaya kutenga kumafamasi vakastopa kutora bhonzi nemamedical aid vakuda maforeign currency US dollar rinobvepi. As long foreign currency isipo tisina access kwairi ikonomi inoramba ichingowira pasi.
Tsvondo rakapera gavana wereserve bank of Zimbabwe vajohn mangudya vakaramba kuti kuvepo kwemabond note kuri kukanganisa mamiriro ezveupfumi. Asi vamangudya vakabvuma kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende kwange kuchiita kuti irambe ichinyora mari inozivikanwa ichinzi real time gross settlement kana kuti RTGS, izvo zvinoita kuti chikwereti chehurumende chirambe chichikura zvichizokanganisawo mamiriro eupfumi. Ndakamirira studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.